National News.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro gumiguru 19 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 kuBulawayo hwowedzera zvakanyanya, ukuwo pasi rose uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi huchidarika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million.
Ukazoona munhu akaita famiya akutambiriswa akunoguma kuora kana kuti kupuwa mari yemavulnerable groups, that means he is irresponsible pane zvinhu zvaanengaita izvozvo.
Meya weguta rekariba okonzera mutauro nekupinda muchirongwa cheWFP chekubatsira vanoshaya.
Ese tiri kuomerwa, munhu ari kuidensity, munhu ari kulow density, tese tiri kuomerwa. Zvangofanira kuti iko kuma low density kuro ari kuhudwa vanhu vanenge vakaomerwa noupenyu, mapensioners, vamwe vasingashandi. Saka we are using the same order.
Vamwe vagari vekwamutare vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzemitero nekanzuru yavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 kuBulawayo hunenge huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya mumazuva mashoma apfuura. MuHarare mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi nyika yose, zvinhu zvinenge zviri kuenda zvichiita nani. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti pavanhu makumi matatu nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi, makumi maviri vari kuBulawayo, vana muHarare, mumwe chete kuMashonaland East uye vaviri kuMidlands. Vanhu vose ava havana nhoroondo yekubuda munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave zviuru zvisere nezana nemakumi mana nemanomwe kana kuti 8147. Munyika mune vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevasere kana kuti 237 vari kurwara necovid-19 pari zvino, uye pavanhu ava muBulawayo ndimo mune vanhu vakawandisa vanosvika zana negumi nevatanhatu kana kuti 116. Harare inova ine vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga musi wa20 kurume, ine vanhu makumi maviri nevanomwe chete vari kurwara pari zvino. Vanhu vapora kusvika pari zvino zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi manomwe nevasere kana kuti 7678. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu vashanu nezuro. Hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro, zvinoreva kuti vanhu vafa vachiri pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 231. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi mana nemana kana kuti 1,644,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nemapfumbamwe ane mazana manomwe nemakumi matatu nevasere kana kuti 39,738. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 1,356,000. South Africa ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi munyika dzose inoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mana nhasi kana kuti 40 million. MuAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafane chirwere ichi muAmerica vadarika zvuru mazana maviri negumi nepfumbamwe kana kuti 219,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezviuru zana zvine gumi netatu kana kuti 1,113,000. Vapora vadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere ane zviuru mazana mashanu kana kuti 27.5 million. Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pa shortwave. Kupinda kwa meya wekariba mchurongwa chikupiwa kwevanhu vanoshaya zvekudya nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP kwave kukonzera mutauro wakanyanya munyika. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vamwe vagari vemukariba vanoti havasi kufara nekupinda muchirongwa chekupuhwa mari kwevanotambura kuti vatenge zvekudya kwameya weguta ravo vaGeorge Masendu. Mumwe mugari uye vari sachigaro wekariba resident association vasema wawo vanoti mukariba mune vanhu vakawanda vari kutambura kudarika meya weguta vakatadza kupinda muchirongwa ichi. Ramasendi vanotiwa hapana chakaipa kuti vapiwe zvekudya nemasangano anoyamura sezvo ivo vachitambura nekuti vari kuwana mari inoita madhora zviuru zviviri zvemadhora chete sameya weguta. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Kwatayo vanoti havaone paine chakaipa sezvo zita ravo rakanyoreswa nemudzimai wavo uye mumwe kanzura weZANU PF munzvimbo iyi ari kuyamurwawo.
Asi haina kuitwa kuna vamasendu, yakaitwa kune vanhu vakawanika vari pamba pacho ipapo zvinosanganisira mufirst wife yavo. Ndoyo yakanzi ichinyoresa head of the house kana kuti mukuru pamba, obvious anonge ari mukuru murume. Saka tinotambira futi mashoko ekuti local councillor wenzvimbo yacho iyoyo anova weZANU PF anonzi akatobenefitawo paprogram iyi. Tanzwa zvakare kuti mukuru wemapurisa majere kana prisons officer mukuru wekukaribha koko anonzi aripowo pachirongwa chacho ichocho.
Kanzura weZANU PF munzvimbo iyi vaRodrick Mugwanira varamba kuti vari muchirongwa cheWFP.
Handina kubenefita, handina kupinda. Handina.
Patapfunza kuti zvinombofamba sei kuti vakuru vemaguta vapinde muzvirongwa zvevanoshaya, mumwe mukuru weWFP vatatenda macheka vati tivatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi mumwe mushandi wesangano rinoshanda pamwe chete ne WFP Relinkages for Economic Advancement of the Disadvantaged kana kuti LEAD asina kuda kudomwa nezita anoti hapana chakaipa kuti vakuru vemaguta vapinde muchirongwa kana vachigara munzvimbo dzinonzi dzine vanhu vari kutambura kana kuti mahotspots. Mushandi uyu anoti vose vanogara munzvimbo dzine nzara vane mukana wakaenzana wekusarudzwa kuti vapiwe ruyamuro zvisinei nechigaro chavo munharaunda. Nyaya yekuti ndiana anokodzera kupiwa ruyamuro rwezvekudya inonzi iri kunetsawo muguta recheGutu. Sangano reWFP rinoti uwandu hwevanhu vanoda chikafu mumadhorobha emuZimbabwe huri kutarisirwa kukwira kusvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million kubva pamamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vamwe vagari vekwaMutare vari kunyunyuta nemitero yavari kunzi vabhadhare nekanzuru yeguta iri iyo vanoti yakawandisa apo vazhinji vavo vasiri pamabasa. Asi nekune rimwe rutivi kanzuru inoti ikasawedzera mari dzemitero mabasa ayo anobva amira. Mutoro wenhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Kanzuri guta reMutare yakwidza mitero kune vemabhizinesi nezvikamu mazana mana kubva muzana kana kuti 400% uku kune vane dzimba nezvikamu makumi masere kubva muzana 80%. Munyura runa nezvekufambiswa kwemabasa musangano reMutare Residents and Ratepayers Association vaDavid Mutambirwa vanoti kanzuru yeMutare iri kuwedzera mitero sekunge isiri kuziva kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka.
Whatever was done Nicodemusly is not part and parcel of the residents of Mutare, particularly those whom we represent. And also, the disparities between vagari vekuma low density nekuma high density ndiri kuona kunge zvanyanya kuomesera vanhu because vari kuma low density vazhinji vacho vava vanhu vakwegura vakwegura vama pensioners vekuti kutaurwa kudhara kuti kuma low density ndo kunogara vanhu vane mari but chokwadi chacho ndechekuti patone vanhu vanotambudzika nekuti vazhinji vacho vava vanhu vasisakwanise kusenza saka zvaifanira kunge zvisina mutsaukano wakanyanya nekuma high density nekuma low density zvingoita sezvinofanana nekuti vanhu vari kutenga mushopi mwe chete kuri kuwanikwa income kwacho kwakafanana economy iri kungobata munhu wese.
Vamutambirwa vanoti budget iri rakaitwa pasina kunzwa pfungwa dzevagari.
Inini semunhu anoshanda neMutare Residents and Ratepayers Association and also ndichishanda nekanzuru yacho pache zvangu handina kumbonzwa kana budget consultation yakaitwa which means kuti hapana input yevagari vandinomiririra inini kana zvakaitika zvakaitika. Isu takasiwa kunze by omission, whether by omission or by design, we don't know.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe remasangano revagari reUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust Umrat Whiteson Mutulisi Dube vatiwo mitero yekunogara vazhinji nevekumisha yeshoroma yakanyanya kusiyana zvisinei nekuoma kwaita zvino munyika.
Tinoti kusiyaniswa kwakaita marits vanhu vanogara kuma low density nevanhu vanogara kuma high density tinoti kanzodai yaongorora nyaya iyoyi inyatso kuigadzirisa nekuti tese tiri kuomerwa munhu ari kuhigh density munhu ari kulow density tese tiri kuomerwa zvangu fanira kuti iko kuma low density kuro arikuwo futi vanhu vanenge vakaomerwa neupenyu mapensioners vamwe vasingashandi saka we are using the same water toshandisa mvura imwe chete zvese zvangofanana saka dai kanzuro yadini ngaidza kurevhesa kana ngaigadzirise musiyano uri pakati pavanhu vekulow density nehigh density bcause service yakangofanana.
Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo inotosungirwa kuti ikwidze mitero kuti zvifambirane nezvinhu zvinenge zvichida kuitwa panyaya yekuwedzerwa kwemutero wemvura. VaTandi vati mari yavakatara inokwana kuti vawanire vagari mvura yekutenga mishonga yekuichenesa.
Chema chema of course kunowanikwa ende kunonzwisisika kuti vanhu pari zvino havana kubusiness harina kusomera zvakara nyaya yecovid vagari vamwe vacho havasi kuenda kubasa even the income vamwe vairarama neinformal sector. Informal sector pari zvino haina kunyatsa kumira zvakanaka vanhu vatiri kuoparita chete vanhu vemisika nezvimwe zvakadaro but tikazvitarisa zvese pakupera kwezuva maservices edu kunyanya nyaya emvura akwirisa izvozvi zvine mhaka kuti vanhu vese vanenge vari kudzimba saunzi vanoda kugezwa mukomaoko vanoda kuwacha vanoda kudini nekuti vanenge vasina zvekuita
vaimbove meya wekuta remutare uye vari muzvina business vabrand Leslie James vanotiwo kukwidzwa kwemitero nekanzuru kunoshungurudza sezvo mabhizinesi asiri kushanda nemazvo panguva ino vajames vanoti vemabhizinesi vaifanirwa kunge vakaudzwawo kana kudeedzwa kumisangano iyi pasati pasungwa chisungo chemitero iyi ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Leda Moyo.
Vamwe vatsigiri veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachigara muBotswana vave kuita mudeme mudeme kubatsira dzimwe nhengo dzebato ravo zvikuru shirikadzi idzo dzakapotera munyika iyi dzichitiza mhirizhonga yezvematongerwo enyika kuZimbabwe. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Dzimwe shirikadzi idzi dzinoti Botswana yakaramba kudzipa upoterise zvakaitwa vamwe vari pakamba yaDukwi Refugee Camp. Mumwe shirikadzi idzi dzinosvika 15 dzakapotera munyika iyi ndeamai Catherine Chandaengerwa, avo vanorarama nekuita mabhindoko akasiyana-siyana mudhorobha reGaborone muBotswana. Vaudza Studio 7 parunare kuti vanotoona zviri nani kugara vakawanda munyika iyi nokuti muZimbabwe makaberekera ingwe.
Kune vamwe vasingatokwanisi kudzokera zvachose, kune vamwe vari munyika dzevatorwa vari muhoteri kubudikidza nekutya kuti vakaenda kumusha vanosvika vaurayiwa. Sezvo nyika yedu yanyanya nyaya dzemaabductions, kupondwa kwevanhu, kusungurudzwa kwevanhu kuburikidza nehurumende yakazvigadza pachigaro irinotonga pari zvinezvo. Saka semaopposition members vamwe vedu vanenge vasina mukana wakasununguka wekuti vakwanise kunge vachidzokera kumusha, kuri kutya kunoitwa zvinhu zvatiritaura nezvazvo zvinova ndo zvanesa munyika yekwedu pari zvino.
Amai Chandaengerwa, avo vanoti vakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF pakati peusiku, vaenderera mberi vachiti kusamira zvakanaka kwezvematongerwo enyika neupfumi ndiko kuri kuita kuti varambire muBotswana kunyange zvinhu zvooma munyika iyi nokuda kwechirwere cheCOVID-19.
Seshirikadzi, tine vana vatakasirwa nevarume vedu vachishaika, vana ivavo ikodzero dzavo dzekuti vanofanira kuenda kuchikoro, vanoda school fees, vanoda kudya, vanoda zvekupfeka, of which taimborarama tichitambirawo mari dzemapensheni. But kuburikidza nokuti for now nyika yedu haina haisi stable kuburikidza neekonomi, totoudzwa kuti mari yacho like now hapana tikutambirisei. Saka zvinozofosa vamwe dzimwe shirikadzi kuti kubuda kunze kunohodha uchiuya uchitengesa is far much better, oro to go out unoshanda uriko uchitumira mhuri school fees nechikafu nezvekupfeka iwe uri kusango, it will be far much better than kugara kumusha for now.
Imwe shirikadzi iyo isina kuda kudomwa nezita ichiti inotya kuitwa murondatsimba nevasori kubva kuZimbabwe vaudza Studio 7 kuti kugara muBotswana kuri nani pane kudzokera kumusha nokuda kwechirongwa chekupiwa chikafu nevamwe vavo vane pavanobata-bata.
Vakadaro vanonyatsoshaisa ivavo dai kuti zvaigona vawaniwa rubatsiro votandawo ipapo veibuda pamalockdown zvichazopfuura inguva zvinodarika zvinozongwa zvinogona kuzonakawo nekufamba kwenguva.
Sajigaro webato reMDC Alliance muBotswana iyo iri pasi peSouth African Province vaJohn Pamire vanoti vatsigiri vebato ravo vakatangisa urongwa uhu mushure mekuona kuti ruzhinji rweshirikadzi idzi rwakanga rwononga svosve nemuromo munyika yevatorwa.
Mamwe acho vari kusangana nezvibinga mpinya nomuva vazhinji vanenge vachiita mapeace jobha ekuti unowachira unenge vachiwachira vanhu vachiinda kunoshanda kana kumagarden sekuno kune vanhu vane magarden avo. Saka sepa towards COVID apa vazhinji vacho toti kwangu vachishanda mari kwakusina ichabuda, vamwe vacho ndaitochengeta, vamwe vacho ndakatoti ndaitoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nzara chayana takwane nzara
vapamire vaudza Studio 7 kuti shirikadzi dzinopiwa hupfu matemba mpunga mafuta ekubikisa sipo dzekuwachisa nekugezesa nezvimwe zvinodiwa pakurarama kwemunhu mwedzi wega wega vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi vanoti zanu pf haina ropa mumaoko ayo uye mashoko anotaurwa nevatsigiri vemdc ndeekuda kusvibisa bato ravo
hey, NPF ine usinye kana kuti ichipersecute sezvavari kutaura. Iwe wanachamisa ingadai vachiri kufema mhepo yemuno muZimbabwe here? Vanatokozana kupanana madhu ingadai vachiri kufema mhepo yemuno muZimbabwe here? Vanabiti nemisikanzwa yavanoita zuva nezuva vachienda kumakudzi nguva vachiapitwa vachiwanikwa vasina mhosva vachizviraramira upenyu hwavo. Vanajobhusikara vachipinda mumasango vachiti tinoda kumukira hurumende tikoita zvemauto ekurwisa nyika yehurumende vachienda kumatare vachisunungurwa sezvatiri kuona izvi. Ingadai vaishungurudziwa ingadai vachafema mhepo yemuno muZimbabwe.
Kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe iri kuti haityori kodzero dzevanhu, zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muupoteri munyika dzakaita seBotswana neSouth Africa, vamwe nenyaya yezveupfumi, vamwe nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeSudan vaAbdalla Hamdok vanoti nyika yavo ichashanda nesangano reInternational Criminal Court kana kuti ICC iro riri kuda kutonga vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir nemhosva dzekuponda vanhu mudunhu reDarfur muna 2003. VaHamdok vakaita hurukuro nemuchuchisi mukuru weICC Amai Fatu Bensouda, avo vakaenda kuSudan kunokumbira kuti iunze vaAl-Bashir kudare iri. Vanhu vanodarika zviuru mazana matatu vakaurayiwa uye vamwe vanodarika mamiriyoni maviri vakaenda muupoteri mudunhu reDarfur. Kuverengwa kwemavhoti esarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nezuro kuGuinea kuri kuenderera mberi munyika iyi. Vari kukwikwidzana mutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde nevanopikisa vaSelu Talaine Diallo. Munyika umu mange musina kugadzikana mushure mekunge vaKonde vavandudza bumbiro remitemo kuti vakwikwidze kanodarika kaviri. Vanhu makumi mashanu vafa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika yanga ichitika munyika iyi. Mumwe munhu angaine mota yakazara mabhambo aaputitsa pamuzinda wemapurisa mudunhu reFirozpur muAfghanistan akauraya vanhu gumi nevashanu uye kukuvadza vamwe zana nemakumi mashanu. Hapana chikwata chati ndicho chaita izvi, asi vehurumende yenyika iyi vanoti vanofungidzira kuti zvaitwa nevatsigiri veTaliban. Vakafanobata chigaro chemumiriri weAmerica munyika iyi vaRose Wilson vashora zvikuru chiitiko ichi. Munhau dzezveutano, kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi kwemakore akawanda uko kwowedzerwa nedenda reCOVID-19 kwave kusiya vanhu vakawanda munyika, kusanganisirawo varayiridzi vave kurwara nechirwere chepfungwa. Kirimu Dzamiri anotipanyaya inotevera.
Vanoona nezveutano musangano revaraidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Amai Nyaradzo Munjodzi, vanoti vadzidzisi vanodarika makumi mashanu vave neutano hwepfungwa husina kumira zvakanaka, zvichikonzerwa nekusamira kwakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi.
Nevadzidzisi vari kungowanikwa achingonzi wadonha, vamwe vanotongori taugwawo munyuzi imomunzi vakasungirira nenyaya yekugoshegwa neupenyu. Tine dzimba dziri kuparara nenyaya imwe chete futi iyoyo. Vabereki vazhinji vechirayiridzi vakungorarama vachimira vachizvionera vatinoti masingu mothers nemasingu fathers, asi iri nyaya futi iri kubvira pamuhoro watiri kungoramba tichitaura tausi kutikwanira.
Amai Munjodzi vanoti vane nyaya dzakawanda dzavari kusangana nadzo mubasa ravo.
Nemaproblems akawanda sevarayiridzi, nemakesi pekugara chaitori nevamwe vari kutopupura tizvozvi pavagere zvangova zvekumanikidzi.
Mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObit Masaraure vanoti chiremerera chaiva nevadzidzisi kare chakapera zvopa kuti vakawanda vasagadzikane mupfungwa.
chiremerera chavanga vainacho kare chaparadzwa nenhamo asi nhamo yavanotya kutarisa mumaziso iri nhamo zimara vazviviga muzvine zvinodhaka vamwe vari kuedza kuda kuparadza upenyu hwavo vamwe vari kutohuparadza zvachitobudirira
vamasarao revanoti bazi rezvedzidzo rinonyanya kutarisa zvekodzero dzevana vechikoro kwete magariro evarayiridzi
Mende pari zvino inongonyanyo tarisa panyaya yekubatsira mwana asi matebhu achinja mwana ndaakudoremekedzeka kudarika murayiridzi zvaita kuti murayiridzi ashaya anomubatsira pakuti odzoreredzwa sei upenyu hwake pahwanga huchifanira kunge huri
mufundisi weWisdom Church of All Nations vamazvarirashe mabhugu vanoti vakambosanganawo nedambudziko rokufungisisa vatambudzika nezveupenyu hwavo asi vanoti vakawana rubatsiro zvokuti ivowo vave kubatsirawo vane matambudziko seakatarisana nevamwe varayiridzi ava
muno muzimbabwe takaona kuti kazhinji zhinji nhau dzuku hatingangoti maimmediate factors anozoita kuti dzimwe nguva aunze kurwadziwa kuya nekushungurudzika kunozoita kuti munhu atore upenyu hwake kazhinji kusawirirana mungava mudzimba kana kuti pakati pemunhurume nemunhukadzi
asi mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa mubazi rezveutano dr sacrifice chirisa vanoti hakuperi zuva vasina kunzwa nezvevanhu vaviri kana vatatu vanenge vave kuda kuzviuraya nemaomero ezvinhu vanoti izvi hazvisi kuitika kuvanhu vatema chete asi marudzi ose vanotiwo dzimwe nguva kana vanowana vanogona kuitawo matambudziko epfungwa
every day tiri kuona kuti mazuva ose vanhu vakawanda vari kutora upenyu hwavo tinoda kuti vanhu vazive kuti pane zvinokwanisa kuitirwa vanhu vanenge vasvika panguva iyoyo pamafungiro avo
dr chirisa vanoti bazi rezveutano rakaparura chirongwa chokufamba muvanhu richitaura nezveutano hwepfungwa asi chirongwa ichi chakambomiswa nemitemo inobata covid-19 nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa vachishanda nesangano rezimbabwe national association for mental health kana kuti zimnam dr ignatius murambidzi vanoti denda repfungwa ratove dambudziko guru munyika nokudaro panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzokuti vanhu vane dambudziko iri vakurumidze kuwana rubatsiro vasati vasvika pakuzotora upenyu hwavo mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vanoti havasati vave kuziva kuti vanhu vangani vakazviuraya gore rino asi ZRP yakazivisa kuti mumakore a 2000 kusvika 2019 varume zviuru zviviri vakazviuraya zvichienzaniswa nemadzimai mazana mashanu nevashanu sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose vanorwara nechirwere chekufungisisa kana kuti depression uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanozviuraya nekuda kwechirwere chepfungwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri
Munhau dzemitambo vatambi vechikwata chemawarriors Tino Kadewere naKnowledge Musona vakanwisa zvibodzwa kuzvikwata zvavanotambira mukupera kwesvondo Tino Kadewere akanwisa chibodzwa chake chekutanga muFrench League 1 kuchikwata chake cheLyon Musona uyo anotambira KSP Eupen kuBelgium akanwisawo chibodzwa chake chechipiri mwaka uno Munhau dzecricket, chikwata cheZimbabwe chemaChevrons chasimuka munyika nhasi chakananga kuPakistan kumitambo iri kutarisirwa kutanga musi wa30 mwedzi uno. Topedzisira nemutambo wemafinari emaMajor League Baseball weWorld Series muAmerica. Chikwata cheLos Angeles Dodgers chichatamba neTampa Bay kutanga musi wechipiri. MaDodgers akakunda Atlanta Braves 4-3 nezuro uye Tampa Bay yakakunda Houston Astros nemusi wemugovera. Asi nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 muAmerica, vanhu vashoma-shoma vachatenderwa kupinda munhandare kuona mitambo yebaseball iyi. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nezvechirwere cheCOVID-19 uye mamiriro akaitawo zvinhu munyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo hwewedzera ukowo pasi rose uwandu wevanhu vabatwa nechirwere ichi wadarika mamirioni makumi mana kana kuti 40 million. Meya weguta rekariba okonzera mutauro nekupinda muchirongwa cheWFP chekubatsira vanoshaya. Vamwe vagare vekwamutare vochema-chema nekuwedzerwa kwemitero nekanzuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.